vashura mutongo wavo panyaya iyi mutongi wedare repamusoro vajoseph mafusire vati chikwata chamuzvare kupe chimbomira kutsiva nhengo dzeparamende idzi pakamirirwa kunzwikwa kwenyaya yakakwidzwa kudare nemdc alliance yekuti chikwata ichi chainge chiine kodzero here kana kuti kwete yekudzinga nhengo dzakapinda muparamende dzichishandisa zita rekuti mdc alliance zvaturwa nedare zvasinhirwa negweta remdc alliance vacharles kwaramba
zviripo ndezvekuti senator tim vios natabita kumalo vakanga vakadzorwa kubva kuparamendi nekuseneti negurupu ranamunzora so zvavazoita ndezvekuti vakazomanya kukoti vakati aiwa gurupu iri ngarirege kuti kuzadzisa zvigaro zvedu kuparamendi nekuseneti so vanga vachisika inonzi interdict pachirungu yekumisa gurupu ranamunzora navana kupe so koti yatenderana navo ikava pachikumbiro chavo chekuti kuzadziswa kwenzvimbo dzavo muparamendi nemuseneti kumbomira zvichimirira kutongwa kwenyaya yavo yekuti kutombodzorwa kwavo yavanoti riko kwakanga kusiri pamutemo
zvataurwa navakwaramba zvatsinhirwawo namuzvinafundo lavemore madhuku avo vari kumirira muzvare kupe
judge wehigh court vamafusiri vabvumirana nechikumbiro chakaitwa navatabita kumalo natim vias chekuti zvigaro zvavo zvemuparamendi zvimbomira kuitwa umwe munhu kusvika nyaya yavakakwidza kudare yekuti kubviswa kwavakaita muparamendi hakusi pamutemo jaji abvumirana nazvo ingori temporary kuti imbomirirei nyaya yavakaunza kuti ipere kana yazopera then nyaya yozoenderera mosikwanisa kuona kuti vakana vakaruza uku ndokuti mapositions avafiliwe
vamadhuku vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusorosoro resupreme court
ndanichinzwa nemaclients edu vanga vatotaurira kare kuti tiverenge judgment kuti hatisati taiverenga tapedza kuverenga judgment tikaona zviri mujudgment zvichitaridza kuti jaji haana kunyatsotarisa nyaya zvakanaka tinenge ichikwidza nyaya kusupreme court pazvinenge zvichitoitwa nhasi izvozvo saka izvi tiri kumirira vari kunotora judgment toiverenga toona kuti pane magrounds here ekuti tiendese nyaya mberi kusupreme court
zvichakadai nyaya yekutorwa kwakaitwa muzinda webato iri wemorgan tsvangirai house nechikwata chamuzvare kupe svondo rapera yakatarisirwa kunzwikwa mudare repamusoro munguva pfupi iri kutevera zvichitevera chikumbiro chakasvitswa nechikwata chavanelson chamisa nevari kunzi varidzi vemuzinda uyu chekuti udzoserwe mumaoko echikwata chavachamisa munyori mukuru mumdc alliance vacharlton hwende vati vari kumbotevedzera mutemo pari zvino vachiti vatsigiri vavo vanokwanisa kutora muzinda uyu nechisimba kana vachida
koti tichitaura nyaya yedu kuti disu tine building disu tanga tichigara ipo saka takaita application inonzi spoilation saka ndiyo yatamirira kuti iitwe so even kana vene vebuilding vakapindawo paapplication yedu ipapo vari kukonfirmawo kuti isu ndisu tine mvumo yekunge tiri paharvest house nyange hazvo takatorerwa nemasoja pakati peusiku isu tiri bato rinoda kuita zvinhu zvemutemo tichiteedzera mutemo wenyika tichiteedza bumbiro redu reconstitution otherwise dai tatisingateedzere hazvititorere kana time kuti mamembers edu emudisi neuwandu hwavo vese vaende vanotora building but tiri kuvati aiwa garai kwamuri ikoko tipe mukana malawyer kuti vagadzirise nyaya so im hoping kuti by today or end of day tomorrow tinenge takwanisa kunge tiri paharvest house zvakare tichiita basa redu
hatina kukwanisa kutaura namuzvare kupe kuti tinzwe pavamire panyaya iyi asi munyori mukuru wemdc vadouglas monzora vakati ndivo vane kodzero yekuve mumahofisi aya sezvo vachiti ndivo varidzi vebato sezvakaturwa nedare resupreme court ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi